ichokwadi kuti sonto rapera takatambira matsamba kubva kune magweta edu kuziisa kuti takasvipikana kuapf COT20 rinowa nezuro saka ndakatobatana navo narebhozibeli muwandaandi ndifanira kumira kutare naye iye wakatobva kuHarare kuuya kwamutare inii ndakangobva zvangu kwamutasoia kwamutare nezu tikasvika takangotirwadza ndechekuti hatina kukwanisa kupinda mukoti zvinova zvataitarisira ndokuti hapana nyaya iripo zvayo gweta redu takatitsvagiridze kuti chii chiri kuitika rakanoona pp rakaudzwa kuti vedare havana shungu nekuendera mberi nenyaya iyi tichachibvunza kuti saka tatacheedzerwei hapana akanyatsotipa mhinduro inoguta asi takazviziva zvedu kuti ndo zvinongoita zvano kana taakuenda kusaru vanotsvaga nepese pavanogona kuti vativhiringidze urongwa hwedu hwemakampeni kunyanya makandidate avanenge vachiona se akasimba zvokuti zvinovhiringidza zvano ndosaka ndiri kuona vakatsvaga nyaya yekuda kuedza kungoshungurudza vanhu vanotsvikira mbc shungurudza mhuri dzedu tekungoshandisa masimba avo zvisina mwero kuti varambe vachidzvanyirira varwiri vesununguko muzimbabwe.
Saka nyaya iyi yapera here kana kuti makanzi munogona kuzodaidzwa nemasamanisi?
Kupera haina, kupera haina, nekuti hatina kutopinda mukoti macho kuti idudzire kunzi yapera. Asi vana pp vacho gweta redu richitaura vanga vachiti vari kushaya kuti nyaya iyi ichada kuzoitwa rini uyezve ine musoro here, bcause kwavari inyaya isinga yavasingakwanisi kuti inohwina, haina mukana wekuti hurumende inokwanisa kubudirira panyaya yavo iyoyi. Asi toziziva kuti zvakawanda kana muchitondera mazuva aimbogadzirwa yesection 21 yaingotungwa vanhu vachizonzi after 7 days magweta ehurumende achiti anonoapi nguva yese hapana vakambobudirira, asi vaingoshandisa mutemo wacho kuti vashungurudze vanhu vemdc nevemaopposition party. Tatongoona zvichienderera mberi even munguva yaakunzi kwaana nyo dispensation tichikuona kuti muchiri kuona kuti leopard doesn't change its color its spot zvando zvatiringoona kuti ndo zvekare utongi hwamugabe nevamunangagwa hwakangofanana, nekuti mazuva amugabe taingosungwa tedzwa kumatare pasina mhosva dzakapara. Zvatiri kuona zviri kuendera mberi munguva yamunangagwa tikungodaidzirwa nyaya dzisina kana nematuro wese tipedzerwa nguva yekuti tionane nevadzikiri vedu titsvage rutsikiro takatarisana nesarudza takatarisana nayo.
Nyaya muri kunzi makapara ndeyei yapo?
Inini nawachinini tikunzi takademonstrata tii vaviri, inini ndakatosungwa ndiri ndega, wachinini wakazosungwa 3 weeks after inini ndasungwa. Asi pandakasungwa ndaipo mune homosa yekunzi ndaratidzira magweta angu akatonobvunzurudzana nemapiti zviri zvakamboitika kupi kuti mutemo weposa unobata munhu ari 1 nekuti mutemo wacho unotanga kuerenga kuti vanhu vazhinji vanotangira pa15 saka hazvitarisiri kunzi kana painzi vari kudemonstrata nemawandiro anga akaita mota dzemapurisa nemariot police kuti panzi vagona kungobata munhu 1 chete vari kunzi vari kudemonstrata zvava zviri pachena kuti hapana demonstration yainge iriko, asi yainge ingori nyaya yekuti mapurisa mazuva acho achiedza kudzivirira udzvinyiriri hwamugabe waisada kungoona munhu anorwira kodzero dzevanhu, saka vakangondionawo ndichizifambira mutaundi vakatoti muhewo mukana wekushungurudza mwana weshanduku ndokusungwa kwandakaita imhosva yekunzi waifambire mamutare iwo chitsigira zvakatungamira patoro rezvino remdc.